sema vyema, kutaura kudai zvinenge zvichirema, vatova mbizana nekutoira.
Geri yashaya mangwanani anhasi ari muchipatara kumasvingo mushure mekuita tsaona nemotokari nezuro manheru mumugwagwa unobva kumasvingo uchienda kubeki bridge. Geri akakurira muchitendero umo vabereki vake vaive vafundisi, uye ndimo maakatangira zvekuimba pamwe nekukudza tarenda rake. Akapinda chikoro kuKyle kusvika apedza zvidzidzo zvake zvesekondari. Akazotanga basa rake remumhanzi mukupera ka2017, apo akaburitsa kambo kake kekutanga kainzi Wapunza, ako kakaonekwa nevanhu vakadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million padande mutande reYouTube. Muna 2018 akawina ndokuva wechigumi mumakwikwi eEmpower Africa Pick, akave muimbi wekutanga kubva muZimbabwe kuwina mumakwikwi evaimbi aya kuburikidza nechirongwa ichigere akaburitsa Slow, iyo yakaiswawo paYouTube neveEmpower. Muna 2019 akadomwa kuti awane mibayiro ine mikurumbira yeAfrima muchikamu cheBest Artist Duo kana Group in African R&B and Soul nekambo kanonzi TV Room kakaita naHilzi. Mumwe wechidiki anobatsira vaimbi saachipanga mazano uye ari maneja womumwe muimbi ari kusimukawo zvine mutsindo Sarungano vaEugene Museredza vanoti indastiri yemagitare yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaGeri.
Tikurwadziwa nekufa kwaita this young and promising artist. Accident seems norwadza nekuti you don't see it coming. Sesane kurwa kwekuti tinoto prepare kuti azorora. But he was a young man, angane energy, achibreka mabarriers, around Zimbabwe, not of his country, achitomotivate even nevamwe kuti music is actually a business, it's actually a career. You hope his family is comforted.
Umwewo muimbi wechidiki Bernard Betera anoti kufa kwaGeri kwasiya vende muindastri yavo yemimhanzi.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti nekurasikirwa kwataitwa nemuimbi wedu anonzi Geri Mapanzure. Ndinongoti tese ngatichenei netariro, inzira yedu tese. Saka tinongoti nematambudziko nyika yese nematambudziko Afrika.
Geri akaita zvidzidzo zvearchitectural design kuNorth China University of Technology, akazotamira kuLondon kwaakanga ave kushanda nekambani yemimhanzi yeRunner Beat Music. Akagarako achibika mimhanzi nemavhidhiyo ndokuzodzoka kumusha mugore rakapera. Paitika tsaona anga aina hanzvadzi yake nemuzukuru wake vese vafa mutsaona iyi. Ndini Evans Zininga we Studio 7 ndiri mu Washington.
Are we staying single? Are we staying with those? You gave me your heart, I borrowed yours. Let's play me so. What was all that essay? Have you let me go? I'm still standing in the day next to your shadow. Are we what we were when we were standing under the tree beneath the mist? No, yeah. I'm still standing there, and it's so all you ever did was say, and ignore all. Tell me,